Mumwe wevatadza kuwana mari yavo nhasi kubhanga reCabs vatonderai mushipe vati vari kunzi mari hapana. Vamushipe vati zviri pachena kuti mari iri kuiswa mumigwagwa sezvo vave nemazuva maviri vachishaya mari mubhanga.
Saka mari inobuda mubhengi ichienda kumustreet andii shoma inenge yasara inonzi aiwa vanhu ngavadi havaende vanoswipa kumashops handiti mazvoa kuita sekunge hapana mari iyo mari izere.
Vamwe vaona mari nhasi kubhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ asi vanga vachipuhwa mari inoita madhora churu chimwe chete pamunhu iyo vati haikwane. VaCrispin Nhari avo vapiwa chiuru chemadhora vati mari iyi haikwane ivo nemhuri yavo ine vana vatanhatu sezvo iri shoma zvikuru.
Pa1000 haisi kukwana because vamuturi pavakatasa mari yavo vachitaura nezvemari yavo vakatasa upfumi hwavo ivo kuti vanopiwa zvinhu negavhenmend. Hauna kutarisa kumunhu wekupedzisira murombe kuti indobhadhara rent ndoti nevanasikana nevanakomana neyoung in kitchen mari 1000 haikwane plus futi vako vakatimanikidza kuti totenga mumasupamaketi masupamaketi haikwanika 1000 kachiona sei Christmas inoi mwana vanoda kudya zvakawanda inindokwanisa kunotenga zvinhu zvetsaona kupi kurengi ndakatenga kakota chicken ndotenga tumatomati tumaonyenzi ndotenga tumatomasi ndotenga tumapotatoes vetwaona kuti mhuri yangu ite sei ikwane nokuti 1000 yacho vakati titeverekai haisi kuita sei haisi kukwana.
Patabvunza kuti sei vasingashandise swipe kana ecocash mukutenga zvinhu muzvitoro vanhari vati zvinoita kuti zvinhu zvavanenge vachitenga zvidhure nekuda kwemari inozoiswa pamusoro. Vanhari vati zvinhu zvakaita serendi yedzimba nemotokari dzekufambisa zvinoda mari kwete swipe kana ecocash.
Landlord anoda cash haana swiping machine haadi ecocash saka izvozvo nezvaakaita ndinini mutu ndizvandaitanga ndatarisa kuvanhu vangu ndivaurire vanhu vakurarama sei munyika umu pane zvimwe zvinodiwa cash ndizvandaifanira kutanga ndatarisa.
Murimi wekumakonde vaDesmond Kwangwari vati vanoda mari yavo uri musho kuitira kuti vakwanise kubhadhara vashandi vavo.
Muri kuti tine vanhu vatosedza kumamisha u vanotibatsira basa kuti unovabhadhara sei pasina cash ndo imwe problem iri kuti nedzi yamuzona takatokwiwa panapa kutitsvagire vanhu vaya mari ukaenda kuusina wakunonizana nevazenzi pai.
Mukuru webhanga reCBZ muchinoi amai Nyari Mandingaisa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure nemutauriri weCBZ Muzvari Matilda Nyati avo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mabhanga ari muchinoi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti kudiwa kwemari panguva ino yezororo kwakwira uye zvinhu zvinokwanisa kutengwa nemutengo wakaderera kana munhu achishandisa madhora zvichienzaniswa nemunhu ari kubhadhara neswipe kana ecocash.
Patoone nyaya yekuti chikonzero yekuti kukwira kwakusvita zvinhu kwakusvita kuti dhimandi yecash irambe ichikwira kuno chimwe chikonzero chakaurwa chekushandisa cash kwamazuva ano kwati chipeidza kunge uchishandisa ita ecocash o kunge uchiswipa ngazvozvo kunyanya kukonzeresa kuti dhimandi yecash irikwire.
Zvinhu zvanyanya kurwadza vanhu vakawanda muchinoi ndezvekuti vanhu vanotengesa mari pamukoto pedyo nebhanga reCBZ vanga vaine mari yemunyika itsva izvo vanhu vari kufunga kuti iri kubva mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.